vachitaura nestudio 7 vabrighton ramusi mushandi wekota dvati vagamupira tsamba kubva kuna mudziti wedunhu remasvingo varei hove ichivaudza kuti vambomire basa varamusi ava vakambosungwa nevamwe vashandi vesangano iri munandira vanoti hurumende yagara isingafarire basa ravanoita
kutagamuchira tsamba yekutisaspenda kushanda kwedu mudistrict remasvingo kubva kuna district administrator wahove vatizoni isu tiri kupindira mune zvematongerwo enyika uye takaparticipata nekukurudzira vanhu kuti vange vachienda pastayaway yakaitika muna January. Isu tiri kuona kuti kumbunyikidzwa kwekodzero dzedu nokuti mashoko aya ari kuuya mazuva mashomanana adarika purezidendi wamunangagwa wakanga wati vachateverera masangano akazvimirira oga papo vaitaura vari kumwenezi vachiti vachada kuti vaongorore mashandiro emasangano akazvimirira oga nokuti ndo mamwe emasangano ari kuita kuti vanhu vange vachiratidzira.
Vatiwo zviri kuratidza kuti hurumende iripo haina utongi hwejekerere sezvo ichida kuvhara mikana yekushanda kumasangano anodzidzisa vanhu zvekodzero dzavo. Vanoona nezvekufanisa kwemabasa musangano iri vazivanai muzorodzi vati kumiswa kushanda kwavaita kuchakanganisa zvikuru vashandi vavo.
Suspension yatapiwa nehurumende ichaafekta vashandi vanosvika ivo 15 then igoafekta zve 10,000 mamembers ari mucommunity tolerance reconciliation and development. Mamembers anga achibhenefita kumagarden peace gardens, anga achibhenefita kumasoka tournaments, anga achibhenefita kumahuman rights education yatanga tichivapa nesocial accountability yatanga tichivadzidzisa necapacity building uye kufusha kwemari kwemadzimai munzvimbo dzakasiyana-siyana kuchaderera. Saka izvi tinozviona sezvunhu zviri kuitwa nehurumende mushure mekunge vamunangagwa vataura kumwenezi kuti vanoda kudzinga macivil society organizations. Tiri kuzoona sekuti zviri kuitirwa politics uye tikatarisa patakaenda kuofisi kwa DA, DA waitobuda ziya. DA wakanga asingakwanisi kana kutiudza nyaya iyi. DA wakanga akagarirwa nevakadzi vatatu vakanga vabva kupresident's office, ivo vanga vakangomirira kuteerera kuti
varamusi vaenderera mberi vachiti nyaya yemagwaro haisiyo yavari kurambidzirwa sezvo vane gwaro renotorial deed of trust ravakanyoresa kuhurumende muna 2012 rine nhamba dzinoti MA1050/2012. Vanoti uku kumbunyikidzwa kwekodzero dzavo sezvo vachipomerwa mhosva yekupindira mune zvematongerwo enyika uye vachinzi vanotsigira bato guru rinopikisa reMDC inotungamirwa navanelson chamisa. Varamusi vati havazozopeta maoko kodzero dzavo dzichityorwa nekudaro vachaendesa hurumende kumatare.
Isu nyaya iyi takaisa kumagweta edu ari kumanyamanya ari kuda kuona kuti anotibatsira sei kuti tirambe tichishanda nokuti mudziti haana simba rekunge achitidzivisa kushanda nekuti isusu zvakarejista setrust.
Vahove varamba kutipa chikonzero chavamisira kota dzebasa parunhare vachiti vanga vakabatikana apowo guru kota remasvingo vaedza tadzamira vatanga sati vasunwa nezvenyaya iyi vati tizovafonere asi havana kuzobatika panhare mbozha yavo. Vanoona nezvematongerwo enyika vakazvimiririra vamasimba gonese vati hurumende yatotanga kushungurudza masangano ainofunga kuti anovapikisa. Vati uku ndiko kutanga kwekuvharwa kwemasangano akazvimirira sekuzadzikisa mashoko akataurwa nemutungamiriri wenyika vaemarson munangagwa kumwenezi. Hurumende inopomera masangano akazvimirira mhosva yekushanda nemapato anopikisa kuti iipiri gure nechisimba. Mugore ra2013 hurumende yakambobvarisa masangano akazvimirira 20 mudunhu remasvingo. Ndakamira Studio 7 remasvingo, ndini Kanti Maramba.